kuratidzira kwanga kwakarongwa nezcitu kwatadza kuenderera mberi muHarare sezvo mapurisa akomberedza muzinda wesangano revashandi iri akasunga utungamiriri wesangano iri. Mutauriri wezcitu Vhalasi Tarabuku vaudza Studio 7 kuti vasungwa ava vanomwe avo vanosanganisira mutungamiriri wezcitu vaPeter Mutasa, munyori mukuru musangano iri vaJafet Moyo nevamwe.
Nhasi mapurisa auya kuofisi yezcitu waHarare akawanda aine matenga vari veRiot Police. Sekuziva kwezcitu nhasi yanga ichida kuratidzira pamusoro petaxi itsva yakaiswa nehurumende yokutipa dhora rega rega rawata transact inotora iyo 2 cents. Saka zvaitika nezvekuti zcitu yanga yakamirira kunzwa kuti kukoti kuchanzi kudini sezvo mapurisa anga aramba. Leadership yezcitu yanga yakamira iri pahofisi ndobva yasvika ndobva yatorwa president nasekretary general vabva vasungwa. Tine zvakare tandova zvakare kuti kumasvingo kwatorwa vanhu vanokwana kuita 13 kwamutare 20 vatorwa nemapurisa. Magweta edu akamira ari kumiramira kuti vaone kuti zvinhu zvichafanisika sei.
Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava uye varivo vanoona nezvokufambiswa kumabasa musangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaLizwe Jamela vati vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisina maturo.
Pari zvino muHarare tine 7 vanonzi vasungwa vazopomerwa mhosva manheru ano anzi inonzi yedisorderly conduct. Tisingazivi kuti disorderly conduct yacho inonzi yaitwa kupi, nekuti zvatanzwa ndezvekuti vanhu ava vangosungwa pavavangosvikawo pamaofisi avo ezcitu vakatongomirira kuti zvichafamba sei since vanga vachiplana kuti vaite maprocession for the day. Saka mapurisa abva angosvika akatotanga kutongosunga vanhu pasina zvavanga vati vamboita. Saka hatisi kuziva kuti disorderly conduct yacho kuenda ko here kana kuti the very fact yokuti vanga vachiorganiza kuti vaite maprocession yavamhosva.
VaJamela vatiwo pane vashandi vezcitu pamwe nedzimwe nhengo dzesangano iri vari kutadza kubuda mumahofisi esangano iri sezvo mapurisa akapakatira zvombo akakomberedza muzinda wezcitu kubva mangwanani.
Tichitaura kudai tiri kunzwa kuti pane vanhu about 26 vakavharirwa mumahofisi ezcitu vakachengetedzwa namapurisa vasi kubvumirwa kubuda mumahofisi. Saka tichitombozva kuti mapurisa ari kuzviitira izvozvo.
Zvichitevera kusungwa kwaitwa utungamiriri hwezcitu uku hapana kuratidzira kwazoitwa muHarare. Zvichakadai, mutongi wedare raMajor Street, Amailanzini Ncuve, vatura mutongo wekurambidza zcitu kuratidzira, vachiti muHarare muchine chirwere chekorera chakadzika midzi, vachiti kuratidzira kwanga kuchida kuitwa uku kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi. zcitu yanga yakwidza nyaya iyi kumatare mushure mekunge mapurisa arambidza sangano iri kuratidzira nhasi nepamusana pechirwere chekorera icho chauraya vanhu 40 nevapfumbamwe kusvika pari zvino muHarare. Kunyange hazvo dare nemapurisa ari kurambidza zcitu kuratidzira, mitambo yenhabvu iri kuitwa muHarare uye ZANU-PF yakaita musangano wayo nguva pfupi yapfuura pasina kurambidzwa nemapurisa. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yakarambidzwawo kuita musangano wayo zvichinzi munyika mune chirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.